manyatso wasarudza vechiseko chenyika rwendo runoterera wairasa pawaveura ndepfu dai wasvuura neganda chitarira uonde dzatumbuka senjera itsvatu mukeri tsvatu itsvatu gati mukeri tsvatu
Cha-cha!
kura pamunoti mandifushira imi ndinomera pamunoti mandifushira inini ndinomera
tumira
wewe
ZWAP.com.